Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogentsvangirai inoti iri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende ekuti mudunhu ravo hamuna mukana wekupa mapato anopikisa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vatobayiwa mudede ndo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo zvikuru vanhu vanovabereki nehama dzakavhiringwa negukura hunde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weuzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vebato rezano PF ekuti dunhu ravo harina nzvimbo yemapato anopikisa. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti mashoko avamudarikwa aya anokonzeresa mhirizhonga sezvo dunhu ravo reuzumba kusanganisirawo remashanaland east yose ragara richizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga. Vachitaura pamabiko ekupemberera kuparurwa kweurongwa hwemadiridziro kumudzi nemusi wechipiri vamudarikwa vanonzi vakatiwo bato ravo richawana mavhoti zviuru makumi masere mudunhu mavo, vakawedzera vachitiwo mapato anopikisa achangowana ari pasi pemapepa ekuvhotesa akakanganiswa kana kuti maspoiled ballot papers. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura pamusoro pekunyunyuta kwavo.
Nyaya yatiri kunyanyonyunyuta nayo ndeyekuti vasimba neuta mudarikwa inhengo yeparamendi. Saka zvavanenge vataura zvinotererwa. Saka isu vemDC tinonyanyotya nenyaya yekuti zvinopa izvo mukana kumasupporters avo ezano agara ari vanhu vanoda zveviolence kuti vazoti vakaona vanhu veMDC masupporter edu isu vachida kuita misangano vachida kuita marali vanobva vatoti MP vanga vari kuno. Zvavakataura izvo vakati kuno hakuna space, hakuna mukana weopposition. Zvotovapa simba rokuti munhu wese weopposition ngaatandaniswe kuti hatidi kuona opposition party inosvika muno. Zvino kana vachidaro vari member of parliament ndokutotika ino yatova tatodeclare kuti ndisu toga tiri muno. Zvino ingava democracy here yakadaro.
Asi bato renyu rine mamwe matunhu here ari kukundikanawo kusvika pari nhasi kunze kwemashoko amuri kuti ari kutaurwa iwa?
Jonga, tine matunhu akawanda atinonetseka kuti tipinde murunyararo kunyanyanyanya muprovinsi iyoyo yemashonaland east. Masupporters edu vari munhamo kuti vaite musangano chaiwo kana kuti musangano usitombori radi wokungoti tangaita musangano wevanhu vari mustructure vanotoonesa tsekwende ipapo nokuti vachada kuzikanwa kuti musangano waitirwa pamba pani.
Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabatawo vamudarikwa avo vari kuramba mashoko avari kupomerwa ekukurudzira mhirizhonga vachiti bato reMDCT ndo rinotori pamberi panyaya dzemhirizhonga. Vamudarikwa vanotiwo pauwandu hwemavhoti avanoti achawanikwa nezano PF vari kurera kuti vanhu mudunhu ravo vari kuberekana vachiwanda. Ngatinzwei huri kuri yataita navo.
Hatina mhirizhonga yatiri kukurudzira. Tiri kutsanangura kuti mapato anopikisa hurumende aya ari kuuya bati vanhu vokuzunda vanhu vane gwara vanoziva kwavari kubva nekwavari kuenda ivo ndivo varidzi vemhiri zvonga nekuti pane vainzi vaElton Mangoma yaivo membe yenational assembly yavo ari mubatwe homwe yemari vakamurwisa paHarvest House apo vari 200 meters away from Harare Central Police Station taivo here nemunhu wezanupiefu muHarvest akati akarwara Mangoma kana kuti ivo vega ndivo vaitogadzirira kuita womup pane mumwe wavo kuti kana vaakuzoita violence vanoita sei
asika honorable mudarikwa vari kuti mashoko iwayo anogona kuzoonekwa nevamwe sekunge muri kuti muzumba hamufanange mune munhu werimwe bato kunze kwezanupief
aiwa zvimboita seizvozvo vanouya vari kuita mutangano asika tinotodaidzira vanhu mashoko aunotaura ka unototi utaurewo mashoko anovakanyika kuti vanhu vaende kunonzwa zvauri kutaura isusu tiri kutaura nyaya yakomada agriculture kuti munhu wese ndaagute kana makuva akarohwa gore rakapera tikadzokerera takarohwa zvisina kunakatana tinzara urugare rwauyaka
ko pauwandu hwavari kuchemawo nawo hanzi muri kuti imi ZANU PF inenge ichizowana 80,000 votes hanzi kutungamidza kuti kana pakava pakuzobirwa sarudzo ndo huwandu hwevanhu vanonzi vakavhota muzumba ivavo munoti
tisingazive vanhu muupenyu ndechekuti kana muchikurudzira chingochani kudana navarume nevarume nhamba yenyu haiwande kumuzumba hatikurudzire ngochani tiri kuti vakadzi nevarume vadanane michato iyoyo inozorisalta into yepopulation
vanga vari mumiriri weuzumba muparamende uye vari nhengo yezanu pf vasimba neuta mudarikwa vari parunare kuuzumba nestudio 7 vadzidzi gumi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuratidza mifananidzo yakasiyana-siyana inoratidza mararamiro ari kuita veruzhinji munyika panguva iyo upfumi hwenyika huri kuenda kumawere Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera
mumwe wavari kuratidza mifananidzo yavo vamelvin kwishiri vane mifananidzo inoratidza nyonga-nyonga vati chinangwa chavo ndechekuti zvemitambo munyika zvishandisiwewo kuudza vatungamiriri venyika zviri kunetsa veruzhinji
kune dzimwe nzvimbo kune dzimwe nyika kunoappreciatewa art as a form of communication art as a form of or as a medium yekutaura kunyange kune vakuru vatisagone kutaura navo saka ndakasundwa zvikuru sei nekuda kuti tiratidzewo kuti zvinhu zvatinosangana nazvo matambudziko atikusangana nawo pasi kunoku kunyange vanozoonawo vekumusoro vanokwanisa kuona nemamesaji atinokwanisa kuti titaure isusu
vajoseph muzamani vane mifananidzo yevanhukadzi vachiita mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri vamuzamani vati vari kuratidza mifananidzo yemadzimai iyi nepamusana pekuti madzimai ari kuita zvese zvingakwanisika kuti variritire mhuri dzavo
kuoma kweupenyu muzimbabwe zvinhu zvakaomera munhu wose vanhu vari kupererwa nepfungwa nezvekuita asi ipapo tiri kuona madzimai achiratidza kuti vakasimba vanokwanisa kumira kuriritira mhuri dzavo ati yangu inobudisa kukosha kwemadzimai mukurarama kwedu sevanhu unoona mudzimai achiswera ari pachuru achijurudja majuru zuva rose asi varume vangani vangakwanisa kuita saizvozvo tinoona kuti varume havasi kuonekwa kana zvinhu zvakaoma kudaro asi madzimai anoshinga wosora aripo mazuva maviri matatu mukupera kwemazuva maviri matatu tinoona vakwanisa kubata mari inokwanisa kuti vana vavo vaende kuchikoro
mumwe mudzidzi ari kuratidzawo mifananidzo yevatengesi vezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira vasikana vanotengesa miviri yavo vaarnold chiringa vatiwo muzimbabwe ruzhinji rwuri kurarama nekutengesa vachiringa vati nekuda kwokushayikwa kwemabasa vanhu vanotengesa vawanda kudarika vatengi izvo zviri kupa kuti vatengesi vawane mari shoma zvikuru
nevanhu vacho vanenge vachitengeserwa vanenge vari vashoma asi vanhu vaitengesa vanga vakatowandisa nekuda kwezviri kungoitikawo munyika kuti mumwe munhu angotsvaga chinokuita kuti ararame ungotengesewo kuti ararame saka ndosaka ndaida kuratidzawo kuti vanhu kuti vaonewo kuti ndekumaruvawo kuti zviri kuita se zviri kuvaomerawo mabasawo hafunawo sechokuita hapana saka iendapo munhu wese akungofunga zvekutengesa zvakangosiyana-siyana kuti ararame
Mifananidzo iyi iri kuratidzwa pasi pedingindira rinoti Life as we know it. Kutaridza uku kunopera nechishanu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakanga vakadzivira kumeso kwavo vakauraya vanhu vechitendero cheCoptic Church vanosvika makumaviri nevatanhatu vakanga vari mubhazi vachienda kwavanonamatira nemusi wechishanu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nyika yeNorth Korea neavo vanopfuudza mwero ndidzo nyaya mbiri dziri pamusoro-soro pezvichanga zvichikurukurwa pakati pevatungamiri venyika pamusangano wenyika dziri muGroup 7 watanga nhasi muSicily. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vachimirira zvimba West muparamende vaZiyambi Ziyambi vanoti mabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede ndo vari kutadzisa vana kunyaya kunyanya vana vabereki vakafa munguva yegukura hundi kuwana magwaro ave ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Izvo zvinotevera kugunun'una kwakanyanya kwevanhu zvikuru vari kumateveleland vanoti vave nemakore akawanda vachikundikana kuwana mabirth certificates aya. Nyaya iyi iri kusimukawo apo nyika iri kuziya bhiri remutemo wekuregererana kana kuti National Reconciliation Bill. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira Bulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo pamwe chete navaZiyambi. Totanga nekunzwa vaZiyambi kuti sei nyaya yemagwaro ekuzvarwa iri kuramba ichinetsa.
Ini pandiri pano ndine kamwana kandakatombotora kaitamba bhora ndikakatsvagira munhu akanokatorera birth certificate kasina munhu wakaiziva kanhongwa kaonekwa kachigona bhora. Ndiri kuti mutemo wedu kana uri maringe nema documentation wakajeka zvekuti ndinoshamisika kuti zvii zviri kumboita vashandi vehurumende vekunzvimbo idzodzo zviri kuita kuti vasateedzera kujeka kwawakaita. Ende mirizhonga imwe yavari kutaura yegukura hundi yaane makore anotosvika 30 yadarika. Saka nemitemo yedu yakajeka vanhu vachiona kana vakange vaita chidakadaka vogara nehumwe utungamiri hwavo hwakaita sana Honorable Kumasi voenda kwaRegistrar General vouya ivo Honorable Kumari votaura kuti nhingi nanhingi vakati hazviite kuti uyo atore birth certificate. Tobva tachipindira kaipapo kuti kweisu zvatinoziva kuti munhu anogona kutora birth certificate wani asi hazvisizvo zviri kuitika.
Honorable Kumalo pinda itinzi
vaZiyambi Honorable Ziyambi ndozvikudza izvozvo. Inini muconstituents mangu ndine squatter camp ine mafamilies over 50 endi munoziziva kuti kana ndaedza kuti ndiite chuno mukandinzwa ndakutaura ndaedza pese pandogona ndakonewa. Registrar anoramba endi imi nhau iripo ndeyokuti zvinonzi iwewe kumusha kwenyu kumatinoti. Saka enda kumatinoti kuna sabhuku wacho. Mwana iyeyi akazvarwa nesurvivor yegukura hundi. Hapana munhu waanoziva kumatinoti ikoko. Handiti kuti achati no imwana wakakumana uyu kwa Chief Mapiko. Saka inini shuviro yangu ndeyokuti mavictims nemasurvivors nevana vacho ngavapiwe mukano kuti kwavanoenda kuna registrar votaura kuti baba vangu namai vangu vakafa negukura hundi toongorora kuti chokwadi here kuti ndozvakaitika mwana iyeyi. Pasaite mibvunzo yakawanda kuti angachizvara angari kupi kozo vashandi vehurumende havasi kuita izvozvo vari kuramba. Endi tikamboedza kuti tiendesa nyaya iyoyo kumalawyers kuti vamboedza kuti vaendese kuhigh court tione kuti tingapiwe reprieve here kuti vana vava nanamai vacho nanababa vacho zvese mhuri yacho yese it's stateless asi zvakakona nganga murapa achida. Tirikuti sehurumende pafano kuita mutemo wokuti vese vanhu vegukura hundi ngakuvaende kuna registrar vonotora ma ID. Hazvimeke sense kuti mwana ne 37 years nhasi zvonzi hana chitupa. Hasatambo kana kubasa hambu fakapinda because hana nzira yekuzviratidza kuti ndiani. Surely kana tichi zvitarisa izvo zvinoreva kuti pane something chirikunetsa chirikuita kuti mwana atawaneyo. Everybody who is from 1983, I was born 1983 to this date, asina kana birth certificate kana chitupa. Tunofana kuongorora timeke sure kuti vana ava tovazorodza tavarwadzisa zvakana. Ngativapei mukana Honorable Ziyambi kuti vamboita vanhu munyika yeZimbabwe vaedze kuriritira mhuri dzavo nekuzoriritira ivo.
Honorable Ziyambi, ndobvunzaka kwamuri.
Nyaya iri kutaurwa naHonorable Khumalo yakanaka chose. Asi ngatipatsanurei zvinhu zviviri. Kusagona basa kwemunhu akapiwa basa nekuti mutemo haupo. Vataura nyaya yekuti ngatizorodze vana. Mutemo wedu uripo. Mukatarisa izvo zvavari kutaura ndinobvumirana navo. Mutemo wedu unotaura kuti mwana ari less than 15 years akawanikwa ari muZimbabwe asina vabereki anofanirwa kunzi zvaongororwa kuti hapana aziva kuti abva nekupi. Asi mwana haana kana mubereki anonzi muZimbabwe. Registrar General vatinavo vanobva vati kwete hapana mwana asina kumusha.
Sachigaro yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Manzwo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vachimirira kulawayo East muParamende muzvare Tavita Khumalo vari parunhare kubulawayo. Vanhu vakawanda vanonzi vari kupinza zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nebinzi munyika zvisiri pamutemo kubva kuZambia. Atha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 yakaburitsa pachena kuti chibage nebinzi zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwehori huri kuitwa nevashandi vezimura pamwe nevakuru vakuru vehurumende ava vanoita kuti zvinhu zvavo zvipinde pasina mubhadharo. Mushandi wezimura uya asina kuda kudomwa nezita anoti kupinzwa kwechibage kuri kunyanya kuitwa nezvematongerwo enyika akayambira mutori wenhau uno kuti asiyane nazvo sezvo zvinonetsa kutevera.
Hazvinhu zvinovakuru zvinenge zvinovakuru vamwe vanenge vachizviita saka zvinonetsa vachizvinde kuchitevera.
Mumwe mushandi weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uya anoshanda pamwe chete nevezimura pabhodha rechirundu anoti kunyange hurumende yakambomiswa kupinzwa kwezvinhu zvinowanikwa munyika chibage, binzi negorosi zviri kupinda zvisiri pamutemo.
Ndokunoiswa mapemisi achoiwa kunokwanisa kupuwa minuti vanogadzira api. Mamwe acho ndoaanoita ekudyira manje kana zvisina mapemiti. Vanozongoya paipai kuti zimura agrikau cha veti wechikaramiki ni ama.
Mushandi weEMA uyu asina kuda kudomwa nezita anoti uhuri huri pachirundu hwakanyanya zvikuru.
Apo pane uhuri wacho hwakanyanyisa mafodha control masiyaiwo machijiswa shure vanopinda zvinhu zvisingaita vanhu vachiita mari.
Kutenga zvirimwa hakunetse muZambia sezvo kunodikanwa revenue rekutenga zvinhu kunze kwenyika kubva kumunhu anenge achibudisa zvinhu muZambia uye nerevenue rekubudisa zvinhu munyika kubva kukambani yemuZambia iyo iri kutengesera munhu kana kambani iri kubudisa zvinhu munyika. Vazhinji vanoita zvisiri pamutemo vanoita zvehori nemapurisa nemasoja ekuZambia vanoshanda panzvimbo dzinotariswa motokari dzinotakura zvinhu zvakawanda dzinodanwa kuti macheck points. Mutori wenhau uno akataura nemumwe musoja wekuZambia achiita semunhu ari kuda kuzotenga chibage kuZambia ndokutaurirwa mashoko ekuti hazvinetse chero achibhadhara mari yechioko muhomwe.
The better person is as officer is to test one taura navo. Iwe taura neni ukanotenga kurusaka unouya nacho pacheckpoint chekafuwa ichindotaura navo iwe wosiya mari zvatopera.
kupinda zvinhu zvakaita sezvirimwa munyika zvinoda maresinesi akawanda anosanganisira resinesi rekupinda zvinhu munyika kana kuti import license, resinesi rekuti zvirimwa zviri kupinda hazvisi zvemasanganiswa here pamwe nerekupinda zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti havana umbo hwekuti tafadzwa Raymond Matimba uyo anofungidzirwa kuti aishanda nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chizvarwa cheZimbabwe kana kuti aiferefetwa nezveugandanga. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaMike Bima avo vati vanga vasati vapirwawo nyaya yaMatimba iyi. Asi mapepanhau pamwe nenhepfenyuro dzekuBritain dzakaita seSky News neBBC dzinoti Matimba aigara muManchester kuBritain asati aenda kuSyria muna 2014 kunoita murwiri weISIS. Sky News inoti Matimba akaenda kuZimbabwe uye Spain asati aenda kuSyria. Mamwe mapepanhau anoti akabva aurayiwa ari kuSyria kwakare nendege yekusora yemhando yedrone yeAmerica. Asi vamwe vanoti hapana umbo hwakati tswikiti hwekuti akaurayiwa. Matimba anonziwo aidyidzana nevamwe vechidiki gumi nevatanhatu kusanganisira Salman Abedi uyo akazviteya nekuzviputitsira bhambu akauraya vanhu makumi maviri nevaviri kuManchester nemusi wemuvhuro. Studio 7 yabata hofisi yeFBI muWashington DC uye matikitivha ari kuferefeta nyaya iyi kuManchester asi vose vati tiite zvokunyora tsambambozha nemibvunzo yedu. Vose vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Izvi ndizvo zvaitwawo nemuzinda weZimbabwe kuBritain uko tatumira tsambambozha kune mumiriri weZimbabwe kuBritain vaGabriel Machinga avanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yakanangana naMatimba.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Munhu akanga akazviteya nemabhambu pamuviri wake akapinda munhandare maive nevanhu vakanga vachifara zvavo muguta reManchester kuEngland akazvidhiutsa nokuzviuraya pamwe chete nevanhu makumi maviri nevaviri. Vamwe vanoita makumi matanhatu nevana vakakuvadzwa musi wa22 Chivabvu. Vazhinji vakafa nekukuvadzwa vange vari pasi pemakore gumi nematanhatu. Munhu akaita izvi anonzi ndi Salman Abedi, mwana wemupoteri aibva kuLibya. Mapurisa akachengetedza varume vazhinji nenyaya iyi kusanganisira mukoma waAbedi ane makore makumi maviri nematatu anogara kuTripoli kuLibya. Mapurisa eguta reManchester anotiwo pane mudzimai akasungwawo nenyaya iyi. Vakamirira nyika yavo mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakatumira mashoko okunyaradza avo vakakuvadzwa uye kuhama dzevakafirwa. VaTrump vakati vanopfurikidza mwero neavo vanovabatsira nekuvachengeta vanofanira kubiswa muvanhu. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Chezambwa akananga kumusha wake weDynamo.
Muchikamu chedu chenabvu kana chemitambo, regai tikupei mutori wenhau Michael Kariati achitiudza pamusoro pemurayiridzi wenhabvu ane mukurumbira Sande Marimo Chidzambwa uyo ari kunzi ari kudzokera kumusha kwake nemusi wesvondo.
Chedzambwa akananga kumusha wake weDynamos nesvondo, apo chikwata chake cheZPC Kariba chiri kutamba neDimbare muNational Sports Stadium. Chidzambwa ari kutarisira kurova chikwata chakamupa zita ichi pamwe nekuenderera mberi nematangiro anofadza aita ZPC Kariba makunda veCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno. Pari zvino ZPC Kariba iri pachinhano chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe mapoints matatu pasi pechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars izvo chidzambwa anoti zvauya mushure nekutenga vatambi vakati wandei panguva yezororo yemwaka wapera.
Ndikati gore rakapera takatsvaga maplayers akati kuti maplayers iwo vatibatsira chaizvo kuti tiye pozisheni yatiri and tikatrainawo zvakanaka tofunga kuti tinoguma tiri pasinganyadzise.
Kunyange hazvo svondo rapera vatsigiri vechikwata chake vaiimba vachimunyomba. Murairidzi wedzimbare Lloyd Mutasa ari kukumbira vateereri vechikwata ichi kuti vauye kunhandare muhwandu hwavo kuzokudzirira maglama boys.
Uye ndinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyange tanga tichiwanawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya, saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo ndeuyo uri kumandava stadium kuzvishavane pakati peFC Platinum neHighlanders. Kugona kunenge kudada haisati yamborohwa mumakundano egore rino panguva iyo bhosvo iri kubhebha moto ichitungamirwa naPrince Dube pamwe naRodrick Mutuma. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Triangle vs Caps United, Bantu Rovers vs Harare City, Chapungu vs Cholocho Pirates, Black Rhinos vs Yaja, Wange vs Haumain pamwe neChicken Inn vs Shabani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye achitudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table paFacebook page yedu yeVOA Shona, vasikana vechidiki vanove zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, Tanya Nyati naBusi Ncube vakataura ivo vachiti zvakakosha kuti madzimai nevanasikana vazive kuti kunyangwe vakambofoira muzvidzidzo zvavo vanokwanisa kushinga kusvika vawanikwa ivo vachiendawo kuzvidzidzo zvepamusoro sezvakaitwa nemumwe wavo Tanya Nyati. Busi Mutanga akati ye kunyangwe mai vake vakanga vaenda kunoshava kunze kwenyika akashingirira ari kuchikoro chechindunduma uko akazobva achienda iye kuzvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Ngatimbonzwai kubva kwaari.
Inini ndakakurira kuMashonaland Central kunonzi kuMount Darwin. Inini ndinoda kuti ndiudze vanhu chokwadi kuti kwaunobva it doesn't determine kwauri kufana kunosvika. It's entirely up to you. The ball is in your court. Iwewe ziva zvaunoda, ziva zvauri kutarisira muupenyu hwako. Inini ndakaita rombo rekuita vabereki vanonamata. Asi kana vamwewo vasina vabereki vanonamata, mamentors variko, vanhu vanokubatsira kufamba nenzira yekuti ikuendese pakeria yakanaka. Inini I had the privilege of both. Ndakaita simba, simba rekungoshuvira. Kungoshuvira upenyu hwakanaka. Mama vangu vanotozviziva kuti inini ndairamba nchivaudza kuti ini handidi upenyu hwekutambura. And no matter what, ndichashanda nesimba. Saka hard work, it always pays off. Chinhu chekuti ndatoona kuti kushanda nesimba, kuita chikoro, kuita magoals, ndokwakakosha.
Tanzwapo kubva kune vamwe vasikana vakanga vari pachirongwa chedu cheWomen's Round Table chemadzimai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, manyai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Tionesane takawanda. Ine ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika kumaruwa. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi, bato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti riri kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa nemumiriri weUzumba muparamende ekuti mudunhu ravo reUzumba hamuna mukana wekupa mapata anopikisa. Asi vamudarikwa vanomirira uzumba varamba mashoko aya. sachigaro wekomiti yeparamendi inonana zvemitemo vaziyambi siyambi vanoti vatobaiwa mudede ndo vari kuomesa musoro panyaya yekurerutsira vanoda kutora magwaro ekuzvarwa kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 26 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuyadanisa ukuzwa ummeli wepalamende wezamfiyo kuSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekungumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele.
Abe MDCT basola imbiko yomeliwe uZumba edalele parliamente umnumzana Simbane uTamudarikwa yena othi amabandla aphikisayo engalokothi ayefika esigabeni sakhe ekhankasa.
Uzina yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili, ukhansile besethengisela thina izakhamizi, yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uzina asisamfuni lapha eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zibhalela edalela ephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele asuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Kuwoza Friday silo mculi weKwasa Kwasa uMandla Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisole imbiko yomeli wesigaba seUzumba edalele parliamente umnumzana Simbane uTamudarikwa yokuthi amabandla aphikisayo kamelanga alokothe ayefika esigabeni sakhe. Ibandla leMDCT lithi impiko leyikhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqilibezela ngoba uMdarikwa ethele libandla lizathatha amavota azinkulungwane ezingamachumi ayithoba mnembili 80,000 khona kulabantu abavotayo abangedluli inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. UMdarikwa wethule amazwi la ngolwesibili emkhosini wokuphawula uhlelo lokulima ngokuthelezela oluphathiswe inhlanganiso ye-World Vision International. Ibandla leMDCT lithi inhlanganiso ye-World Vision kumele ikhuze uMdarikwa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wepharlamente weZANU-PF uSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekungumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele, okokutho ukuthi kumele yona i-World Vision iziphumele egcekeni isitshele ukuthi ivumelana leyena namagama anjalo. Njalo khonokho kunye ngusimba MP uSimba Mlarikwa kuyakhombisa ukuthi ZANU isizilungiselela ukuthi iqalise ukutshaya abantu, kodwa nxa bamile emkhosini lapha ababekhuluma khona bekhuluma ngodlakela ibabokuqala besithi khona udlakela babufuni, ibe sikhuluma nobaba uMofati Nkomo ekhuluma ngokuthi udlakela athi khona ngabavumelani nalo. Namhlanje uSimba u-MP usephumele egcekeni ukuthi vele udlakela luyeza, kutho ukuthi leli lizwe sizavele zibe sitshaywa yizani bona nxa befika ezindaweni lapha ababona khona ukuthi uyabayangisa bafike ngale ukuthi udlakela ngalokhu ebantwini.
Manje pho lizangena yini endaweni ezinjalo? Sizwa kuthiwa ayisiyo ndawo kuphela yona le kaMdarikwa, zikhona ezinye indawo futhi.
Hayi, ukungena sizangena ngoba akula muntu okumele aliswe ukuthi angene lezindawo zaseZimbabwe uma seyakhankaza, ngoba sonke sikhankasela ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu kuleli lizwe. Bona kabalalungelo ukuthi basivalele. Ngikhuluma kunjenje inkokheli zethu zebandla leMDC, ekhokhelwa ngubaba uTsvangirai, ziphakathi kwabantu emaphandleni ziqequtshana noZulu, ziyakubona lolu dubu lokwethuselwa ngabantu ngoba kukhona kathe sizane siqalisile ukwethusela abantu.
Lo ngunkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande weStudio 7. Ukusilela kwamanzi eGwanda sokwenze izakhamizi zaleli dolobho zabhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa iGwanda amanzi kuhlangothi lwezinwa, lumsebenzi ufakwe ezandleni zekhansili. Enye inhlanganiso ezizimeleyo eGwanda, iCommunity Youth Development Trust, isebenzelana lezakhamizi ifikise ugwalo lwesikhalazo edale lephalamende kuliviki. Ngitsho lo mabhalane kugatsha olubona ngokusebenza kwamakhansili. Umnumzana George Mlilo uthi nxa ikhansili yeGwanda isenelisa ukuqhuba kuhle umsebenzi wamanzi, kumele ibe yiyo ewuqhubayo hatshi izinwa. Umlilo obikwa ekhulume amazwi la emhlanganweni awenzele ziphathamandla zikamansipala weGwanda namuhla. Sixoxele sikhulumeli seGwanda seCommunity Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu.
Uhlupho esithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi le isithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siyakuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing, abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8, abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona, kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7, kodwa u-8 echaya asevaliwe, okutho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8, kodwa u-4 khathesi usechayile awakabi khona, azazabuye kumbe ngabo-6 futhi kutshaya u-8 asehambile. Okutho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengabothiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithande yabo Spitzkopf, vele amanzi abakaze bawabone lokho ekwaqalisa indaba yona le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yikhansili yeGwanda, bese kusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili, ukhansile besethengisela thina izakhamizi, yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uZinwa asisamfuni lapha eGwanda, akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo ukudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebese sithengisela lathi izakhamizi, esefake laye phezulu ukuthi accord. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelazino. So izina leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila, asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha izinwa, nxa bengathi uzinwa kahle aphuma kuphele, hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.
Unkosazana Linda Mpofu isikhulumeli senhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust sixoxela eseGwanda. Kulabalobi beZimbabwe asebesungule indlela zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku ukuze ingwalo zabo zifinyelelwe kalula nguZulu. enye yalezi ndlela ngephansi kwesihloko esithi Ziza Platform, okuyindlela njalo yokwenqabela ukuntshontshwa kwemisebenzi yabalobi, okuyinto esibhayile elizweni ebaswelisa inzuzo. Kubika uMavis Gama.
Abalobi laba bathi njalo le ngenye yendlela abayisebenzisayo ukukhuthaza uzulu elizweni umkhuba wokufunda ingwalo, ngoba kuyindlela yakulezi nsuku abangakholisa ufunda ngayo ingwalo. Omunye walaba balobi ngumbalisi lomsekeli womphathisikolo se-Norton Education Center, uMnumzana Emmanuel Chuma. UChuma ulandisa ngobuhle bokusebenzisa lindlela njengomlobi.
Manje nxa sekusenziwa ngendlela yedijo platform yale sikhuluma ngayo, sokusitsho ukuthi amabhuku ethu azabe engasahambi phansi, azabe sehamba emoyeni esigijima adlule abantu bonke laba kade bezama ukuthi basitshontshele amabhuku, abasezingenelisi ukuthi basitshontshele.
Ukhuthaza uzulu ukuba abe lomkhuba wokufunda ingwalo esebenzisa indlela zalamuhla.
Uzulu ngimkhuthaza ukuthi bone ukuthi abantu abalawo amafoni, balawo amakhompyutha, banawo ama-tablet ukuze bazuze information abayifunayo ngesikhathana esifitshane.
UChuma uthi le kungenye yendlela engasetshenziswa ngabalobi ukulobi ingwalo zabo zifinyeleliswe kuzulu ngayo, ehambelana lendlela entsha uhulumende aseyisungula kwezemfundo esisetshenziswa ezikolo.
I-new curriculum kufanele bayilandele okuzwayo. Nxa besenelisa kuqakathekile sibili ukuthi xa umuntu ebhala lolu bhuku alibhalayo, ibhalwa alibhalayo, kungazibaba yikuphonga ukubhala kuphela, kungaphonga ukubhala kuphela ibhuku lakho kuba nzima ukuthi libe accepted ku-government, libe accepted esikolo.
UMnumzana Alec Kaposa ngumphathisikolo se-Norton Education Center asisungulayo, engomunye wabalobi loncindezela ingwalo. Yena ke uloba ingwalo esiqondiswe kiyo yonke intanga kusukela kubokhekhe kuze kuyefika kwabadala. Ukhuthaza abalobi njengaye ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zebulenjini ukwenza uzulu athakazelele ukufunda ingwalo, hathi ngoba umuntu efuna ukuphumelela kumihloliso. Abalobi bahlezi bekhala kwabezomthetho ukuba bajezise amasela avuna lapho engalimanga khona ngokuthengisa ingwalo abazintshontshayo lezi, njengalokho kwenzakala emazweni athuthukileyo. Bethi iningi selisehluleka ukuqhubeka beloba ngoba ingwalo zabo zintshontshwa bese zithengiswa ngentengo ephansi bengatholi inzuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethu leMDC athi leli bandla selivinjwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngamalunga ezanu-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu ekade behlome ngemibhobho abavale ubuso njalo abahlasele ibhasi ebithwele amakholwa esiKristu kweleGibhithe, babulala abantu abangamatshumi amabili lasithupha 26 lamhlanje kusihlwa. Lebhasi ihlaselwe isuka esigabeni seminya ngamadoda ekade ehamba ngezimota ezintathu. Abameli bamazwe aseAfrika babikwa beyamukele ngenjabulo enkulu njalo ngempululu lapho uDokotela Tedros Adhanom wakwele Ethiopia aze akhethwe ukuba ngumqondisi wohlangothi lwezempilakahle Holo World Health Organization emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva. Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela imfundo ama-scholarships kungumthwalo onzima kakhulu nxa isizalwane selinye ilizwe esilesifiso sokufunda emazweni. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ama-scholarships kawatholakali. linkuthazo isiphindwe kaningi nengi zincwadi ezikumsebenzi wezemfundo emakolitshini labafundi ababele nhlanhla yokuthola ama-scholarships. UMike wabe weStudio 7 uxoxela abasanda kugqiba izifundo wasipha lolu daba.
Ingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo abaqeqeshi bemakholeji atshiyeneyo kwele Melika acebisa izizalwane zamanye amazwe ukuthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lwalapho okutholakala khona usizo lwemali yokuhlawulela izifundo. Zithi yebo, lutholakala nzima lolu sizo nxa ungodabuka emazweni asathuthukayo, kodwa akusho ukuthi alutholakali. Unkosazana Thanya Nyathi ngomunye wabadabuka eZimbabwe osanda ukugqiba izifundo zakhe zokuba yintatheli-zindaba eCollege Elo Columbia University.
Ukuthola usizo lwezimali zemfundo akusonto echiphileyo njalo akusonto elula. Angifuni ukuqambela abalaleli amanga. Iqiniso yokuthi umuntu lo muntu kumele afuqe ngamandla akhe wonke ukuze athole ama-scholarships. Okokuqala, ngathi abantu besemakhaya imali ihlele emakhaya. I-internet ikhona, kodwa ngiyazi ukuthi inzima i-internet, iyadura. But nxa ulama-websites kulo www.scholarshipaid.com lapho othi ungasubscribe khona msuku zonke uzathi uvula kuma-email akho uzabubona bekuthumezela ama-scholarship.
UManyathi uphinde wathi zikhona isikolo lama-college amaningi adumileyo emhlabeni jikelele kwele Melika anikeza usizo lwama-scholarships.
Kule university leyo, even eseNew York University of Adelphi, iyanika ama-scholarship. Abantu abaningi abazi kulama universities aseTexas amakhulu kakhulu. Ama-university alungile kakhulu anika ama-scholarship. E-University of Tennessee labo bayanika ama-scholarship. But kumele thina sinjani? Sisukumele phezulu si-apply. Sithi sesi-applyile sesiqala njalo ukufuqa, sesiqala ukubafonela, siqala ukubatshela ukuthi hayi indaba zethu zime kanjani ezezimali. Labo bazwisisa bayakwazi ukuthi siphume e-Africa. Kunzima ukuphuma e-Africa.
Uphinde waphatha njalo uhlelo lwesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana James Manyika olwekholishini ye-Harvard University lokunikeza izizalwane seZimbabwe usizo lwama-scholarships ukuze bayefunda ekholishini lelo.
James Manyika yena ungukhulukhulu we-global company okuthiwa yi-McKinsey. So nje ngikhangela ukuthi yena uvele uye udume ngani. Sembona ukuthi hayi uJames Manyika watshiya i-fellowship for Zimbabweans only ese-Harvard. AmaZimbabweans amaningi afuna uku-apply e-Harvard ngoba siyesaba ukuthi kuthiwa yi-Harvard iyesabisa. So mna bengikhuthaza abantu ukuthi hayi apply nanini kubo Harvard, ungazikhangeleli phansi. Uzathi apply le Harvard baza kuqhubela iJames Manyika scholarship. Priced i-fellowship yangikhona ithoni iphiwe ama-Nigerians, iphiwe abo-Tanzanians cause lina ama-Zimbabwe ndikasi apply.
Unkosazana Busi Mhlanga ngesinye sesizalwane seZimbabwe esigqibe izifundo kwele South Africa e-college le-University of Pretoria ezindweni ezebhizimusi. Yena-ke uphatha udaba lamathuba okuthola usizo lwama-scholarships kwele South Africa esithi ngaphandle kwabantu abakumdlalo lunzima ukuluthola usizo lolu njengesizalwane seZimbabwe.
Hayi, eSouth Africa kunzima, eSouth Africa kuyabhida vele. Ma uvele eZimbabwe, eSouth Africa hayi, kufika vele ukuthi abazali bakho yiba bafanele bekhokhe imali yona leyo ukuthi uhambe eSouth Africa.
Bonke bobabili bayavumelana le ngcwethi ezitshiyeneyo ezithi yebo, akulula ukuthola usizo lolu njengesizalwane selinye ilizwe, kodwa amathuba amaningi akhona ukuthi umuntu aluthole nxa ethola ulwazi lwalapho atholakala khona. Becebisa izifundi ukuthi zingalahli ithemba lapho ziswele kwezinye indawo lolu sizo, bafake izicelo zokufisa ukufunda emakholeji amaningi. Okunceda kakhulu yikuba lempumela enhle ezigabeni ezedlule, kungaba esigcibeni izifundo ze-secondary kumbe eze-degree la kuqala usufuna ukuya kwenza i-masters. Ngaleyo ndlela umuntu angaqinisela lokuba lesineke ngokuya kwesikhathi amaphupho okufunda phesheya alakho ukufezeka. Ngimele iStudio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
UMongameli Donald Trump osanda kwethekelela ilizwe le-Israel uthi akula ongephula ubudlelwano belizwe leli leMelika. Uthi amazwe la ananza ilungelo loluntu njalo afuna ukuthi abantu bakhululeke sonke isikhathi. UMnumzana Trump uthi ufuna kube lokuthula kwele-Israel njalo abantu bahlale bejabula. Uthi maningi amathuba angatholwa ngamazwe omabili la nxa engaqhubekela phambili ebambisana kwezokuthula lokwenza okunye okufanayo. Uthi okumele bakwenze yikuthuthukisa amazwe abo lamanye emhlabeni wonke jikelele, ukuthundubeza lokwehlula amalucatsha atshiyeneyo kanye lokumisa ilizwe le-Iran elifuna ukuba maqhuzu emhlubulweni we-Middle East. Umnumzana Trump uthi ubona engazani kuzaba lokuthula endaweni le esikhathini esilandelayo. Uthi abantu ahlangane labo elizweni leSaudi Arabia bakhonone ngokwenziwa ngamalucatsha e-ISIS. Lelizwe le-Iran elikhanya limila impondo lijonge ukuthuthukisa ukholo olwenza kube lwamalucatsha amaningi emhlabeni wonke ejikelele. UTrump uthi elemelika lamukela ngezandla ezimhlophe labo abafuna ukuncedisa ekuliseni amalucatsha eMiddle East nakwezinye indawo zomhlaba. Uthi maningi amazwe afuna ukuthi kube lokuthula emhlabeni, ngakho kababambisane leMelika ukuze kuzanywe ukuthi amalucatsha ehlulwe emhlabeni. Uthi kumele kuvuselelwe inkulumo leziphathamandla zePalestina ukwenzela ukuthi kulungiswe okuningi okuhluphayo emazweni asemhlubulweni weMiddle East.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbe uthi leli qembu kalisoze liguqule indlela elidlala ngayo lapho elizadibana khona lele FC Platinum ngesonto enkundleni yemandaba lanxa nje linqotshwe yi-Chicken Inn ngolwesine. Kuviga uJoseph Njanji.
U-Agbe utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu leHighlanders leChicken Inn ukuba akayethuswa ikunqotshwa kweqembu leBhosu okungokwesibili ukudliwa selokho kuqalile umncintiswano weligi lonyaka esithi imidlalo isaseminengi yezadlalwa njalo labafana bakhe badlala kuhle.
Akula sizathu sokuthi singathi singatshintsha umdlalo wethu ngenxa yokuthi sidlale kuhle indlela esidlale ngayo. Yebo, asihlohlanga kodwa indlela esidlale ngayo ibinhle. Noma sesiya kuplatinum asuze sitshintshe indlela esidlala ngayo.
Iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo yelitshumi lesikhombisa. Lizavakatshela iqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesithathu njalo lile miklomelo yelitshumi lathoba munemunye. Yonke imidlalo yesigaba se-PSL izadlalwa ngesonto kulimpela viki njalo amanye amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo kule midlalo emibili njalo kwakuqala iqembu leBantu Rovers lizancikilana lele Harare City ngehola lakuqala emini, kuthi umdlalo wesibili uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leShapani Mine kugamanxa ihola lesithathu emini. Enkundleni yeMorris Depot iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Yata, kuthi enkundleni yeGibo iqembu leTriangle lizemukela iqembu leCapes United. Iqembu leWangi lizadlala lele Haumine ngaseColliery, kuthi iqembu leDynamos lizemukela eleZBC Kariba enkundleni National Sports. Abafana bengezi Platinum bazadlala labeBulawayo City ngaseBaobab, kuthi umdlalo wokugcina uza kuba phakathi kweqembu leChapungule leCholocho enkundleni yaseAscot. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Vichy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi weKwasa Kwasa osakhulayo uMandla Nkomo eleqembu lakhe elibizwa ngegama lakhe. UMandla sehwatshe idlalade lakhe lakuqala elitsha elithi iChomiyami.
Insizwa yasecawuna eCholocho uMandla Nkomo esithi mngane wadliwa igoli nje kutheni. Leli lidlalade lakhe lakuqala uMandla ecula amantombazana eZimbabwe amane uchelesile uNolin uSolesi lo melodi. Kwasa Kwasa evutwe busu kakhulu nxa ukhangela ukuthi leli lidlalade lakhe laqala. UMandla uthi kwelidlalade elengoma ezilitshumi ukuza labo asebehleli eGoli bathi pekle bakhohlwa kubo. Yena ke uthi ucela ukwemukelwa ngezandla zombili njengomculi osacathulayo.
Ndisemncane but namhla funa ukuthi thuthuke umculo njengamanye amabhendi. Dinga usizo lokusponsa, ama-manager, into enjalo. kulungcula vele ukuhlangana ikwasa kwasa ngathi emapedi but I know ukuthi ekhaya vele izimo ayikho vele
lobanje sithi ingoma zakhe zeyeme kakhulu ekudlaleni konyawo lenqulu uthi akawachiya ngaphandle lamazwi akhayo kukhona ke lapho ayithatha khona ikwasa kwasa yakhe ayipose kusibhelani umgido wabachangane njengomculo sakhasayo umandla ukhala ngoxhaso yiloba luphi uhlobo kuphela nxa kuzalikhulisa leli qembu lakhe laziwe umhlaba wonke
ngifisa ubajabulisa like nje angaze ngibe the show engeyami straight but ngiyafisa ukuthi anikele the show engeyami straight ngikwazi ukushaya i-show ngijabulisa abantu cause like i-jive ukujayiva nge-jive mpela but kungaba ukuthi ngiyabengela manager ngela sponsor ayikho into engayenza but nafisa lamthi ngithuthu ke lami ephambili.
Uthi abafuna ukunandelwa yilo mculo wakhe emicimbini yabo emichadweni lasemagigini bangazitholela ledlalade lakhe le video yakhona nxa bengathintana laye ku Facebook egameni lakhe uMandla Nkomo. Lesotho 7 ne Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Nkomo insizwa yasecholocho igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngekwasa kwasa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili ibandla leMDC likhala ngokuthi kalisavunyelwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngabasekeli bebandla lezano PF izakhamizi zeGwanda zibhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.